Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu ndira 26/2018.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, tiri muWashington DC.
Ini ndini Evans Zininga. Ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Nengo dzebato rinopikisa reMDCT dzinosvika gumi neina kuward 4 majaji mudunhu rebhubhi kumatebeleland north dzinonzi dzambochengetedzwa nemapurisa nhasi dzichipomerwa mhosva yekuba.
Komisheni inoona nezvekudzivirirwa kweuori munyika yeZimbabwe, Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC, inoti iri kuongorora nyaya yekupiwa degree pamusoro re PhD kuna amai Grace Mugabe.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Nengo dzebato rinopikisa reMDCT dzinosvika gumi neina kuward 4 majiji mudunhu rebhubhi kumatebeleland north dzinonzi dzambochengetedzwa nemapurisa nhasi dzichipomerwa mhosva yekuba mushure mekunge dzabvuta tsaga remupunga waigoverwa vanhu musi wechitatu mudunhu mavo. Mumwe wevambosungwa ava, amai Chitekile Kupe, vaudza Studio 7 vari pakamba yemapurisa yeSiganda kwavaendeswa kuti vakabvuta mupunga uyo mushure mekunge vaudzwa kuti vakanga vasiri kuzopiwa chikafu nekuti inhengo dzebato rinopikisa reMDCT. Asi vanoti mapurisa azovarega vachienda achiti vakwidze nyaya yavo kubazi rezvevashandi nemabasa nekugara kwakanaka kwevanhu, Labour and Social Welfare. Nhengo dzemapato anopikisa zvikuru dzeMDCT dzinogara dzichinyunyuta kuti dziri kunyimwa chikafu panogoverwa zvekudya nehurumende. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rezanu PF panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naMai Kupe.
Wakati mtu wekitatu mswa 24, wakaba wawia fertilizer ne rais ne spake. Fertilizer yada siwa na 12, ikazo horwa ne wani waka naka. Asiku wakazo uya tikari ne rais, yada siwa kuma 3. Mwa tikari ya yada zo kara, isinga ureseba nukusikira na 8, kutanga kuoresewa wani na 8 o'clock. Kwa kati kipapo mande, kwa ureseba wani, kwa piwa wani mafomu. Wani wakafa wapiwa mafomu. Ana sopu kwa vatora mafomu. Taka vatatanga kumiora mafomu haya. Tichibadisa matochi. Taka vakati sarenda mafomu haya kuna sopu. Taka vatawani kitawani. We sanu PF. Vayende sawamo mafomu. Taka vatumange sopu kwa kutinda. Mafomu wanzi zile chifaisi ya tora mafomu. Ne raisi ya tora. Taka vatava tuaka. Tika wana wakutana na raisi. Hina tatanga kufuta masaki haya. Taka vatakwa nisa kubuda nesaki wani. Hilo tarabuda na iyo wakafa waenda uno mangara kutishita. Mbaa raisi yavo masaki fiti. Kwa wakafa tiba wadaru, taenda na askati kumapurisa. Kwa wakafa tiba kumapurisa akati, isisi tirimba hapa. Wakafa tarama. Nekuti wangewa titi ule nesaki nacho asina kumboenda naro. Tarama kutatita kure saki. Kwa wakafa ura maposa kutitatishea saki rati. Nekuti isisi motinenza hapa.
Saka mapurisa atichi?
Iye zino mapurisa ava atanga kuti isisi tiende kuno katirisa na sopu kuna hivu. Asi ipachedo hati wane kuti zino katirisike. Kwa mchana kuti wanbacho havado ni matelene. Baru kuti chikafu chacho nechawo. Ani waposa vati ayu wanyaya cho hile. Ili kuta kuti kikontakte sisi tini mapurisa nesosha uuse. Kutira kuti nyaya cho isike kuhuse.
Saka mchaenda rini ku social welfare kuti nyaya igadziriswe.
Kutana kuti kutana kuti kutana kuti tiende kusocial welfare tinotarisana nesocial welfare pachedu kuitira kuti tizive kuti vanhu vacho kune mvumo here yokuti vatiine kudya isusiwo tine nzara pasine.
Avo vanga vari nhengo yemdct kubhubhi matebeleland north amai chitekile kupe vari parunare kumajiji kwakare kumatebeleland north najonga kandemiri westudio 7.
Komisheni inoona nezvekudzivirirwa kwehuori munyika yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC inoti iri kuongorora nyaya yokupiwa degree repamusoro rePhD kuna amai Grace Mugabe zvichitevera kumhangarwa kwenyaya nevamwe vadzidzisi vepaUniversity of Zimbabwe. Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
Chikoro chepamusoro cheUniversity of Zimbabwe chakaisa padande mutande gwaro rinonzi rakanyorwa naamai Mugabe pavakaita degree ravo. Izvi zvakaitwa padarika makore mana amai Mugabe vapedza zvidzidzo zvavo. Izvi zvakamutsa mutauro sezvo izvi zvaifanira kuitwa pavakapedza zvidzidzo. Chinyorwa ichi chine dingindira rekuti changing social structure and functions of the family, the case of children's homes in Zimbabwe, chiri kunziwo nevamwe hachina kunyorwa zvakanaka uye ndechekuedza kudzivirira mai Mugabe sezvo nyaya yavo yave kuZAC. Vaimbo vemunyori wesangano revadzidzi vezvikoro zvepamusoro munyika reZimbabwe National Students Union vamakomborori harizivishe vaudza Studio 7 kuti mukuru weUniversity of Zimbabwe Professor Levi Nyakura vari kuramba vachisvibisa zita rechikoro ichi nekuda kwemaitiro avo.
Mukuru weUniversity vakaramba nokuti takambovanzura tichiti vari kushandisiwa naMugabe, vari kushandisikwa chisimba, asi Mugabe zvaaenda ivo voramba vachiita zvinhu zvokufaridzira mumbavha wakaitwa nguva yaMugabe. Zvinoreva kuti naivo vanenge vari kuvaviwa, vari kuvaiwa semunhu anoda kuti ateverewo vaMugabe vaimba vamukuru wavo. Saka vanofungwa kuitawo vachiinda kana vakaramba vachiita zvinhu zvakaita saizvizvi.
Vati vanyagura vanofanira kudzingwa basa kana vakasabuda pachena kuti nyaya yamai Mugabe yakafamba sei. Munyori mukuru muzinasu vaAshley Punye avo vanodzidza paMidland State University vaudza Studio 7 kuti nyaya yamai Mugabe yasvibisa chimiro chezvikoro zvese zvepamusoro munyika. Vati vachaita zvese zvavanokwanisa kudzora chiremerera kuzvidzidzo nemagwaro edzidzo anopiwa muzvikoro izvi.
Chinhu chekutanga nechekuti Levi Nyakura pachake abviswe pachigaro chekuita vice chancellor, because ndiye munhu ari kuoversea mabogus degree aya. Ndiye munhu ari kuona kuti ari kuita kuti madegree asina kururama kubuda nenzira dzakanaka, asina kushandirwa ozopublisha nenguva seya Grace Mugabe. Tiona kuti thesis yake yazobuda after 4 years, so all along yanga iri kupi?
Vanoongorora zvematongerwo enyika vati Shemzamindo vaudze Studio 7 kuti panofanira kuitwa ongororo paonekwe kuti amai Mugabe vakadzidzira PhD yavo here kana kuti kwete.
Hapana humbo hunotaridza kuti akadefenda PhD, uyezve hakuna masupervisor ari kubuda pachena anotaridza kuti ndo akamusupervisor PhD, zvinoita kuti pave nemvunzo yakareba. Zvakare tinoona kuti hapana ane humbo wekuti Grace akaita masters yake kupi uye nedigiri rake rekutanga. Mibvunzo yakawanda iri kubuda.
Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vasini mashoko aya vachiti vanhu vanofanira kupiwa magwaro edzidzo zviri pajekerere.
Izvi zvaitika takatarisana namai Mugabe, zvinopa kuti vanhu vaongorore. Panoratidza kuti hapana jekerere, hapana zvinhu zviri pachena, pane zvimwe kuda zvairwa muchiwande. Zvinenge zvakakosha kuti kana kuri kuti munhu wandodzidza ngazvive pachena, ngazviitwe negwara ragara rezvinoitwa naro, ndo zvinofanira kuita.
Vakuru nevarairidzi vepaUniversity of Zimbabwe vari kuramba kutaura nezvenyaya yamai Mugabe. Mumwe mukuru aramba kudomwa nezita rake ati Vanyagura ndivo chete vanokwanisa kutaura nezvenyaya iyi. Vanyagura vange vasiri kudayira mbozhanhare yavo. Imwe nhengo yeZimbabwe Anti-Corruption Commission vaGoodson Nguni vaudza Studio 7 kuti vachaongorora nyaya yamai Mugabe, asi vakati iri kure sezvo paine dzimwe nyaya dzakawanda dzavari kutarisa. Vati nyaya yamai Mugabe iri pachinhano chemazana maviri negumi nesere kana kuti 218 pachirungu. Vanguni vaudza Studio 7 kuti nyaya yamai Mugabe yakamhangarwa kukomishen kwavo nevamwe varairidzi vepaUniversity of Zimbabwe, asi havana kudoma mazita avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
mutungamiriri wenyika va Emmerson Mnangagwa vakaita misangano yakasiyana siyana nevakuru vemabhanga anoshanda nenyika dzepasi rose. Vamunangagwa vaiudza vakuru vemabhanga aya pamire Zimbabwe uye matano airi kutora mukubhadhara zvikwereti kumabhanga aya. Vose vakuru vemabhanga anoti IMF, World Bank neAfrican Development Bank vakaratidza kufarira matano ari kutorwa navamunangagwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutevedzeri wegurukota rezvemari vaTerence Mukupe.
Handiti munoona kuti changa chichibvisa kuti nyika yedu isafambe. Inyaya yekuti tanga tisiri kudyidzana senyika dzakawanda. Tanga tisiri kudyidzana nevanhu vachona vane mari ende vakasanganisirana sana IMF na World Bank. Munongoona kuti vanhu vekuti taiti tikataura navo vaingouya vachingotaura kuti mari tichazokupai kazigadzirisai ichi neichi. Ende mongoona kuti pese zvaingochinja zvaitaurwa. President vedu vakasangana nemukuru weSwitzerland ende vaita musangano napresident weADB Dr. Adesina. Ende Dr. Adesina tazichanyanyondipa manyawi nemanyemo inyaya yekuti president wedu vakwanisa kusangana naDr. Christine Lagarde avo vanotungamirira IMF. Ende mukatarisa changa chichitineta munyika muno inyaya yekushomeka kweforeign currency ende inyaya yebalance of payment support. Ndotaka muchiona kuchiitika maqueue kumabhengi, ndotaka muchiona mari yedu isingatikwanire.
Zvingaritaridze here sekuti kana tanga timbori nezvikwereti namabhanga avasangana nawo ose aya, pane nzira here dzekuti zvingagadziriswe nekuchimbidzika kuti nyika yedu ikasire yadzokera mugwara?
Bhanga reIMF tanga tisingambonyatsowane nhengo yepamusoro inouya ichitaura nesu. Ende nyaya yekuti ivo vaLagarde pavangopedza kuita musangano wedu vanga vachitotaura kuti no, vari kutoona kuti takukwanisa kunyatsotaurirana kuti votibatsira sei senyika. Zvinotoratidza izvo kuti sezvinezvi hatichangotaura zvekuti taina mamegadhiri asingaitike zvaimboitika muadministration yavamugabe, but takutoona kuti zvinhu zveduka maplans edu asinawo zvinhu zvedu zvakutozonaka.
Panyaya imwe cheteyo tabatawo munyori anoona nezvemari muMDCT vatapiwa mashakada.
Saka I think benchmark ichange yakushandiswa nedzimwe nyika dzavari kutaura nadzo ndiyo kuti gadziriro yacho inobuda zvakanaka here, mareforms ari kubuda here, plus izvo inquisitions acho achaitwa here murunyararo free and fair. Zvinogutsa opposition wokuti zvinhu zvakajeka, asi ndo acid test muchirungu yasara going forward. I think assessment ya focus on election. So we prepare election. Election is very credible and free and fair and uncontested. I'm sure gana wamnanga waka show that good will yokuti wanita ma reform a political, economic, electoral, legal, kuti pawe ne fair ground.
Tiri kunzwa vamunangagwa vachiparidza kuti Zimbabwe yakavhurwa, uyai muise mari, uyai nemikana yemabhizimisi, vachiita slogan yavo yavari kuti Zimbabwe is open for business. Asi zvinodiwa zvacho nevekunze kuti zvigadziriswe munyika medu kuti vagone kuita bhizimisi zvakanaka, zvati zvagadziriswawo here?
Zvingagadziriswa ne 60 days here nai. So far, Indigenization Act, I think, yanaka. Chakuneta manje economic stability kuti investor oda kuya kunyika ino kuti unowana mari yako mberi uchibhenga freely, uchiwithdraw freely, uchiwana infrastructure yakanakawo and so on. Ndozvinhu zvimwe zvirifana nendawo zvasara, but the biggest ndaambita minister weinvestment and economic planning, the biggest problem yaenesa investors yanga iri nyaya yekuti kana pane lot of contestation hapana stability of politics.
Avo ndi munyori wezvemari muMDCT vatapiwa mashakada vachitaura vari parunare. Manzwawo kuna vaTerence Mukupe, mutevedzeri wegurukota rezvemari, vose vachitaura vari kuHarare.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vataura kumusangano weWorld Economic Forum kuDavos, Switzerland, asi hapana chavataura pamusoro peAfrica. va Trump va bata bata dzimwe nyika dzeku Asia asi mashoko avo ange akawanda anga ari okuzvirumbidza mubasa ravo semutungamiri weAmerica. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paHuddersfield College kuBritain, Dr. Nkululeko Sivanda, vanoti mashoko ava Trump anoratidza kuti America iri pasi pava Trump haina hanya neAfrica uye havaoni ukama neAfrica huchizombochinja zvikuru.
Ndinofunga kuti ini vaTrump vari kuratidza kuti kutungamirira kwavari kuita pasi rino nenyaya yekuti America ndokanyika yakasimba kukunda dzese uye ine upfumi hwakakura kunda dzese nyika pasi pano. Vanenge havasati vanyatsonzwisisa kuti basa ravo rinenge rakakura sei. Vari kunyanyotaurisisa nezvekuti vari kuda kuvaka upfumi hweAmerica vasingazivi kuti America upfumi hwayo hunobva kune dzimwe nyika. Uye ndavona kuti pakutaura kwavaita vapinza dzimwe nzvimbo dzakaita sana Middle East, vakataura nenyaya dzana Korea, vataurawozve nenyika dzakaita nga vana China vachitivo vanoita zveupfumi zvisinga zvinongopfumisa ivo vega chete.
Pane zvavataura here pamusoro peAfrica?
Ndaona kuti havana vaita kunga Africa haisipo pasi pano. Ndo zvinondinetsa izvozvo. Ndinofunga kuti zvichanetsa America kuendera mberi kana vakasasimbisa pakutaura izvozvo. Nokuti mapresident emaAfrica anenge achida kuti paite kudyidzana uye America iite nguva inoziva kuti varipo pakugadzirisa mitemo nemapolicies.
Saka zvavataura zvese izvi Africa inei nazvo?
Pakutaura kwavo vari kuita kunga havasi kutaura kana nezveAfrica, havasi kufunga nezveAfrica. Vanofunga kuti Africa haina chainoita muupfumi hweAmerica kana kuti chainobatsira. Ndofunga kuti izvozvo kufunga kwakadaro kunova kufunga kusina kungwara zvikurusa, kunogona kuita kuti America idzokere kumashure.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika, Dr. Nkululeko Sivanda, vachitaura vari parunhare kuBritain.
Mumwe wevatungamiriri vekambani yeCha Enterprises muzvare Silia Rukato vanoti vari kufara nekupfekwa navamunangagwa kwakaitwa skafu yakagadzirwa nekambani yavo kumusangano weDavos. Muzvare Rukato vanoti vari kuwana bhizinisi rakawanda kubva kune zvizvarwa zveZimbabwe. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 namuzvare Rukato pamusoro penhau iyi.
Isu takangu approach as the Ministry of Foreign Affairs about, okay, panel this event Davos Equitica. So takangu approach as chingoti tine these products, we believe uti the items that can be used for something. Saka jangu takangu ipapu, that's the uti get as big as it got.
Pane zvimwe here zvamunogadzira paspe kambani yenyu?
Tino print a fabric, and pane fabric ya tika designer. It is inspired by Great Zimbabwe. So, today about 20 different ranges, all inspired by Great Zimbabwe.
Zvichitevera kupfeka kwakaita vamunangagwa, skafu yenyu iyi zviri kufamba sei panyaya iyo yemabhizimisi imi sevasikana vechidiki?
Every second right now, tina message ari kupinda, vanhu vari kutipa macomments vachiti, oh, next time munofanira kuisa horizontal lines, kana kuti maybe make it white. Saka tiri kufara nekuti the discussion has begun.
Muri kuwana vamwe here vari kudawo kutenga skafu yenyu iyi?
Vakawandisa.
Inoita mari?
Inoita $15.
Saka pamanga muchitoienda here muchipembedza pamaintanet nezvimwe here kana kuti zvakafamba sei kuti izowanikwa ichipfekwa navamunangagwa?
Taitengesa on commission kuairport nekumashops muBelgravia. Takangofunga kuti pane this event iri kuitika, and we even went kuairport novatati, okay, can we please just pull some of our stock back and then we'll place it. Tsikuda kungoona kuti is this something that people will accept, and ndobva tafona Minister of Foreign Affairs, and I guess the rest is history.
Imi saka makanzwa sei muchiona president vakapfeka skafu yenyu?
Takanzwa kufara, And inini vakabuda on TV on the news ndandichikumba ndakafonerwa ne ndakafonerwa na one of the employee kubasa ndobva vati Celia our president is wearing the scarf ndobva ndaenda on Twitter and ndandichitsvaga mapictures panga pasina mapictures at that stage and then it was the next day one of my colleagues sent a picture.
Avo vanga vari muzvare Celia Rukato vekambani yeCha Enterprises vachitaura na Marvelous Muhlanga Nyahuye vari muHarare.
Makaterera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri mutsva webato riri kutonga muSouth Africa reANC ari kuedza kubvisa masimba kubva kune mutungamiri wenyika vaJacob Zuma, asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti anofanirwa kufamba akachenjera kuitira kudzivirira kutsamwisa vatsigiri vavaZuma pamwe nekukonzera kusagadzikana muhurumende yeSouth Africa. Vasero Ramaphosa vakasarudzwa kuve mutungamiri webato reANC muna zvita gore rapera vachitsiva vaJacob Zuma.
Mapoka maviri esangano reUnited Nations nasi aburisa mashoko anoti anotsamwiswa uye kusuwiswa nokunyura kuyaivapoteri nevanhu vaitama vangangosvika makumi matatu kumahombekombe yeYemen kutanga kwesvondo rino.
Vatsigiri vebato reMovement for Democratic Change vemachechi pamwe nemasangano akazvimiririra nasi vaungana kumahofisi eMDC vachinamatira mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai avo vave nechirwere chegomarara. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Mutauriri weMDC Activist Veterans Association yaronga munamato uyu vachanza chavengwa maudzo Studio 7 kuti vakaronga munamato uyu mushure mekuona kudzimbikana kwemutungamiriri webato ravo.
Kaita kuti tironge prayer meeting yanhasi ezvekuti takaona kuti mutungamiri wedu vaMorgan Tsvangirai vari kudzimbikana. Saka pakudzimbikana kudaro panenge poda kuti vanhu isu vateri vavo vebato isema veterans tiuye pamberi tironge gungano rekuti tidaidze Mwari, tidaidze nyasha dzaMwari kuti Mwari ndiye mukuru, ndiye anogona abatsire kuti tiungane dambudziko redu toite maonera pamwe nemunamato zvakakonzesa kuti nekuti Mwari ndiye mukuru hakuna isu takatadza. Asimari ndiye mukuru anogona kusunungura mutungamiri vatsvangirai.
Kunyange hazvo kwanga kufamba mashoko ekuti utano hwavatsvangirai huri kudzikira, Muningna wavatsvangirai vaManasa Tsvangirai vati mashoko aya ndeemanyepo. VaManasa Tsvangirai avo vaudza Studio 7 kuti vakabva kuSouth Africa svondo rino vati utano hwemukoma wavo huri kuita zviri nani.
Utano hwavatsvangirai zviri kuimprova zvakanaka, kungoti mishonga yacho ine simba andimukuonaka. Mishonga yekudzime nguva inogona kutora simba, asi kuita zvakanaka vari kuita zvakanaka. Ndakabva koini kunovaona steadily vari kuimprova zvakanaka. Hatingatauri kuti zviri kudzikira, aiwa, nekuti ndandiriko ndikagara svondo rose tikaona kuti no, vana chiremba vari kuita chaizvo, ivo vari kuresponda. Kana munhu achiresponda kumishonga, unoona nekudya kwake, unoona nekutaura kwake, unoona achiedza kumuka nekufamba, zvinova zvinhu zvavari kuita iko zvino.
Vawedzerwo vakati kurangarirwa kwemukoma wavo nevanhu vakasiyana siyana kuti vakunde chirwere chegomarara ichi kunovanyevenutsa semhuri.
Zvinhu zvinonyaradza zvatinotendazve minamato yakaiswa neiri kuiswa. Mwari vari kunzwa minamato iyi ichinyevenutsa pamoyo netariro yekuti Mwari havangakundiki.
Momo vafundisi vauya kuzobata nevamwe, Dr. Douglas Mambure, vachiwo vane chivimbo chekuti kuna Mwari hakuna chirwere chisingarapiki. VaMambure vati vane tarisiro yekuti vatsvangirai vazokwikwidza sarudzo dzegore rinovapora, pamwe nekuti ukuru hwaMwari huonekwe kuburikidza nekupora kwavo.
Taungana kuti tinamatire mutungamiri wedu weMDC vanoreva Morgan Tsvangirai maringe neutano hwavo. Tinoziva kuti munhu asikunzwa zvakanaka, saka taungana panzvimbo ine kuti vanamatire Mwari avarangarire. Tiri kutarisira kuti semutungamiri wedu weMDC vakwanise kumira vachikwikwidza vari mutano.
Vatsvangirai vari kuitirwa munamato kumatunhu akasiyana-siyana munyika, uye ndivo vakadomwa kuti vakwikwidze pachigaro chemutungamiriri wenyika vakamirira mubatanidzwa weMDC Alliance. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Mashoko anotevera anotaridza pamire hurumende yeAmerica.
Nemugovera wapfuura, varume vatanhatu vakange vachidya muhotera yeKabul Continental kuAfghanistan vakasimuka patafura yavakange vagere, ndokutanga kudhura vanhu vachimhanya-mhanya vachitsvaka vanhu vekune dzimwe nyika uye vasevenzeri vehurumende yeAfghanistan. Zvakatora mauto eAfghanistan achibatsirwa nemauto ekuNorway maawa 11 kuuraya varume vanopfurikidza mwero ava. Asi vakange vatouraya vanhu 22 vanobva kunyika dzinosanganisira Ukraine, South Africa, Germany, Greece, Kazakhstan, Venezuela, United States neAfghanistan. Mumwedzi mishoma yapfuura, boka reTaliban range richirwisa nzvimbo dzekudyira, mahotera nenzvimbo dzinoendwa nevanhu vemuAfghanistan kunosangana nevanhu vekune dzimwe nyika. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaRex Tillerson vanoshora zvakasimba kurwiswa kwakaitwa Intercontinental Hotel yeKabul. Vakatizve America inochema nehama dzevese vakarasikirwa neupenyu mukurwiswa uku zvisinei nenyika yekwavanobva, uye vanovimba kuti vakakuwara vachakurumbidza kunaya. Vatilason vanoti America inotenda mauto eAfghan National Defense and Security Forces nekushinga kwavo, uye America iri kubatsira kuongorora nyaya iyi. Vatilason vanoti America inomira nevanhu nehurumende yeAfghanistan uye inozvipira kubatsira mukuuyisa rugare munyika iyi. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya, uye ndiri muWashington.
Nhandare yeCity Sports Center manheru anhasi ichange ichitamba ngoma nomutambo wetsiva nemimhanzi panguva imwe chete. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Muimbi ane mukurumbira Jafreza ari kurova ngoma manheru anhasi, apo mutambi wetsiva Elvis the Bomba Moyo ari kupinda munhandare achirwira bhande reWorld Boxing Federation remuAfrica reuremu hweheavyweight. Vemutambi wetsiva vari kushandisa mimhanzi, uyezve vaimbi vane mukurumbira kunge Jafreza kuedza kudzora mukurumbira waive nemutambo uyu mazuva ekare, apo nhandare dzaizara kuti tashu pese paiungana vemutambo wetsiva. Moyo ari kurwana Didia naikwe kuDemocratic Republic of Congo achidzivirira bhande rake pamberi pemutungamiri weWorld Boxing Federation vaHoward Goldberg avo vari muZimbabwe. Iyi ndiyo dziviriro yekutanga iri kuitwa naMoyo kubvira apo akatora bhande iri nekurova Bernard Adi wekukinya gore rapera. Moyo anoti sezvo ari pamusha ari kutarisira rutsigiro rwakasimba kubva kuvateveri vemutambo uyu apo anenge ari munhandare. Varonga mutambo uyu vanoti veruzhinji vari kubvisa madhora maviri chete kuona zvese tsiva nekutamba mimhanzi yaJapraiser. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Anokuenekai nemufaro, ndiitanonoka Wande muWashington DC.
Neni Evans Tsininga.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 26 kuzibandlela 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
bavele into leyi bayiqasha kuyenza 2015 bethathela amazalukazi amabili la mazalukazi amaningi akhulu angatholi ukudla asebenza nzima ebekhiphile bengakwanisi ukuzenzela.
Ukubandlululwa kwabantu ekwabiweni kokudla ngendaba zombusazwe kufike kusiphanga esibi namhla ngemva kokuba amalunga e-MDCT alichumi lane alambileyo ebotshiwe ebubi ku-Ward 4 ngemva kokuhluthuna isaka lerayisi ekade iphiwa abebandla leZANU-PF kuphela.
Bavele into leyi bayiqasha kuyenza 2015 bethathela amazalukazi amabili la mazalukazi amaningi akhulu angatholi ukudla.
Impilakahle kamongameli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai ibikwa isikusimo esibi kakhulu kwele South Africa lapho elatshwa khona. Akwelinye icele ibandla lakhe libe lombuthano wokumthandazela eHarare. Kambe unkosikazi Grace Mkabe engaba engudokotela wezemfundo owamanga na izakhamizi zeHarare zithi kacutshungulwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukwabiwa kokudla kukhangelwa ukuthi umuntu usekela liphi ibandla kufike kusiphanga esibi namhla ngemva kokuba amalunga ebandla le-MDCT alichumi lane ebotshiwe ebubi ku-Ward 4 esetheswa icala lokutshontsha ngemva kokuhluthuna isaka lerayisi ebisabelwa abantu kulindawo izolo. Abasekeli be-MDCT laba bathi irayisi le ibimele yabelwe wonke umuntu kodwa ibinikwa amalunga eZANU-PF kuphela. Yikho nje besuke bahluthuna isaka. Amapolisa abakhulule ntambama njalo athi azababiza ngokuya kwesikhathi. Sixoxele unkosazana Chithekile Khupe omunye wabasolwa laba ngemva kokukhululwa kwakhe.
Bavele into leyi bayiqasha kuyenza 2015 bethathela amazalukazi amabili la mazalukazi amaningi akhulu angatholi ukudla asebenza nzima ebekhiphile bengakwanisi ukuzenzela kodwa sebesebenza ngokuncedwa ngabanye abantu. So sasesivutha amasaka lana sadonsa isaka eli-1 kade singalidonseli ukuthi isaka leliyana silidle besilidonsela ukuthi sibazise ubuhlungu bayomangala indaba leyi ibe sihamba umhlaba wonke bekwazi ukuthi yiyo into abahlala beyenza.
Hamba njani ke icala leli?
Icala lethu kutheli samelele umemba ntshazi uMananga Tuesday ngedikazathi ndabe sifile ngoba sikhiye amafoni ekukhona ngalo.
Lathatha amabele lerayisi kumbe lathatha irayisi kuphela?
Thina sithethe isaka lerayisi izolo ekuseni mhlaka 25 imota ithe sifonisa amabele bavela batho banyitha abantu abaningi bathi khona antsho lina abanye benu batshontsha irayisi.
Unkosazana Chithekile Khupe ngomunye wabasekeli be-MDCT abake babotshwa namhla ebubi ku-Ward 4 besetheswa icala lokweba isaka lerayisi. Impila kahle kamongameli webandla le MDCT ibikwa isikusimo esibi kwele South Africa lapho elatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane. Iphephandaba le News Daily lithi uTsvangirai usesehluleka khona ukukhuluma. Lokhu kwenzakala abenhlanganiso ye-MDC Veterans Activists Association kubandla le-MDCT benze umhlangano wokuthandazela uTsvangirai. Kubika uMavis Gama.
Amalunga alihlanganiso kanye labafundisi abavele kumabandla ehlukeneyo ezokholo lwesiKristu bekhokhelwa ngumfundisi Lawrence Berejena bebecula ingoma zokucela umdali ukuba angenele kwezokugula kukaTsvangirai. Umkhosi lo wenzelwe esigodlweni sebandla eHarvest House. Umfundisi Berejena utshelela umsakazi ukuba bakubone kufanele baqhubele umthandazo ngoba kunguNkulunkulu kuphela olamandla okwelapha lokusilisa abagulayo. UBerejena uthi ngumsebenzi wamakholwa labafundisi ukuthandazela inkokheli elizweni ukuze balandele indlela yeBhayibhili. Wengeze esithi ilizwe likulesi simo nje kungoba iningi yenkokheli kwezokholo iphambuke kumsebenzi wayo wokukhokhela kikho konke okwenzakala elizweni okubalisa inkokheli yelizwe. Omunye wabakhokhele uqoqweni kwalombuthano ngunkosikazi Trainer Ruzidzo, yena ongunobhala enhlanganisweni yeVeterans Activists Association. Unkosikazi Ruzidzo ulandise phezu kwalomkhosi ngalombuthano.
Umbuthano okhona namhla ukhokhelwe ngamaveterans bathandazela upresident owe-MDC part owe-MDC Alliance ongazi kahle ngikhulekela ukuthi azeka.
U-Apostle Menas Moyo webandla lezokholo ele Wave of Grace Apostolic Mission eseHarare laye uphe imbono yakhe.
Namhlanje silethemba lokuthi uRichard Morgan Tsvangirai wadubeka nxa yelizwe leli eZimbabwe. Namhlanje silethemba lokuthi uzoachieva njalo uzocelebrata ubukhulu bakaNkulunkulu uNkulunkulu esemsizile ezempolisini.
Umoyo uthi lokho abakwenzayo kusekelwa ngumbhalo ukuba babothandazela inkokheli zelizwe lalapho into zimi kuhle kakhulukazi nxa zimi manzonzo. Abanye babangenela umhlangano yenkokheli ye-MDCT ebalisa umsekeli kamgcini sihlalo umnumzana Morgan Komichi omela imfakose edalela ephalamende unkosikazi Paulina Mpariwa labanye kanye lamalunga emuli yakuTsvangirai ebalisa umfowabo uManase. Abafundisi abaze kulo mkhosi bona babalisa umfundisi Casbert Makore we-Adonai Ministries, umfundisi Watson Furai, umfundisi Muroiwa, umfundisi Douglas Mambure, u-Apostle Menas Moyo, uBishop Love Mositole, uBishop White, kanye laye umfundisi Lawrence Bereji, onguyena obekhokhela lomthandazo. UTsvangirai nguye njalo wakhethwa ukukhokhela umanyano wamabandla ayisikhombisa athiwa yi-MDC Alliance. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umsakazo weStudio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa ukubana sesingezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 PM ntambama.
Amabandla ezombusazwe yasekhuthaze izizalwane zeZimbabwe ukuthi zivikele impumela yokhetho oluzayo ukwenqabela izehlakalo zokhetho luka-2008. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kuphume emhlanganweni obuqoqwe lugatsha lwezokhetho izekhi kobulawayo namhla ukuze lwazise uZulu ngelungelo lakhe lokungaphi omunye umuntu inombolo zamaphepha atshengisa ukuba umuntu ubhalisile kuluhlu lwabavoti. Umqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT umnumzana Abednego Bebe utshela lomhlangano ukuthi abantu bengavumi ukhetho lusebiwa uMongameli Mnangagwa ngendlela abenza ngayo ngomnyaka ka-2008. Evumelana lomnumzana Bebe, umgcini sihlalo wezaphu ezansi emandebeleni umnumzana Matthew Sibanda uthi ibandla lezanu PF lijwayele ukweba ukhetho ngendlela eziphansi njalo amanye amabandla engavumi ukuthi ukhetho ludluliselwe phambili kumbe kube lokuluphazamisayo.
Thina kuhlelo le-BVR lama-election olokuthi khona izano e-cabinet minister kaMnangagwa ekhokhelwa nguMnangagwa eplana ubana ama-election adlulise aye phambili nge-3 years elandelayo. Asivumelani lalo, sisekela i-MDC layo ethi khona ikuvumeli iredi ukuthi iye kuma-election.
Umnumzana Nkululeko Chuma, umqeqetshi weGodlayo Community Development Trust, uthi ukhetho oluzayo lunika abantu ithuba lokuvota kuhle, kodwa sebesola uhlelo lwebandla elibusayo lokuthatha inombolo zamagwaliba abantu asebebhalise ukuvota.
Ukhetho oluzayo sibona ngani lunika abantu ithuba lokuthi bakhethe amabandla bafuna ukuvotela kumbe ukwasekela. Kodwa uhlupho sizwa kuthiwa kulabantu ababonakala beforsa abantu ukuthi babanike ama voter registration slips bencindezela phansi ama serial numbers okuyikho okungekho emthethweni ngoba amapolisa aselethe umlayezo ukuthi ababonakala besiza njalo baripotwe ukuze babotshwe. Njalo sabona lezeki futhi qonqosela ukuthi obaziza njalo baripotwe ukuze babotshwe. Sibona ngani khonokho ukuthi kube sesifale kunjalo, asazi ukuthi bakwenza lokho befunani bejongene. Kodwa sibona ntonyaka kungapho sekunika ithuba abantu ukuthi bavote kuhle kungeladlame.
IZimbabwe iphakathi kohlelo lokubhalisa abantu ukuvota kusetshenziswa uhlelo lwe-BVR ukuze baphume loluhlu lwabantu abazavota. Sikhuluma nje inani lasebebhalise ukuvota seledlule kancane izigidi ezinhlanu, i-5 million. Loba nje bekukhangelelwe ukuthi kubhalise abantu abayizigidi eziyisikhombisa. Umongameli Emmerson Mnangagwa usethembise ukuba abamazwe angentshonalanga bazeza bazohlola ukuqhutshwa kokhetho obesokungasenziwa kuminyaka edluleyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi uhulumende kumele akhangele udaba lwenkohlakalo ngeso lokhozi ngesikhathi abaphathintambo bakahulumende beveza sobala ukuthi balenotho enganani njalo lokhu bakwenze mgceke hathi ensitha njengalokhu okuthiwa bamele bakwenze. Kubika uBathabile Masuku.
Lokhu kuvele emhlanganweni obuqoqwe izinhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela e-Crisis in Zimbabwe Coalition, le National Youth Development Trust lezinye ezimbalwa. Izakhamuzi zikhulume kabanzi ngobandlululo kanye lobugwelegwele obubulala umhlubulo weMandebeleni, bethi kufanele uhulumende achaze ukuthi abantu abaphiwa inyanga ezintathu ukubuyisela imali abayisusa elizweni besiyayigcina ngaphandle kwelizwe ngobani njalo balethe malini. Ekhuluma emhlanganweni lo umqondisi wenhlelo zenhlanganiso ye-Transparency International Zimbabwe, unkosikazi Sibona Kuhle Ncube, uthi uZulu ufisa ukuthi uhulumende ahloniphe isisekelo sombuso, kungakhethwa amasela abotshwayo, njalo kubotshwe ikakhulu amasela atshontsha imali lempahla eningi, hathi okuncane njengalokhu okwenzakalayo.
Kulesifiso sokuthi uma impela mpela uhulumende eqinisile ukuthi ubugwelebhwele kabufuni uyananzela ukuthi bulimaza njani impila kahle yoluntu lweZimbabwe, sicela ukuthi ayibambe iconstitution aqinise kube yikuthi umthetho ubanjwa njengomthetho. Ukubotshwa kwabantu abalobugwelegwele, especially grand corruption, ingabi lenketha yabejabe.
Umqoqi wenhlelo ze-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Thulani Mswelanto uthi injongo yomhlangano lonye yokuthi izizalwane zeZimbabwe zenelise ukukhuluma imbono yazo mayelana lobugwelegwele phambi kweziphathamandla zikahulumende ukuze kuthathwe amanyathelo athizwe ngabo.
The meeting lessons namhla kobulawayo, it's one of the eqalasenze ARR. I think the reason why sesi decide ukwenza ama meetings lawa ukuthi sibona abantu be complain ukuthi uhulumende lo omutsha ubopha abantu abanye abanye uyabashiya. In fact, ababo chwaye bangkona ngabe faction le ne kichwaye kamgabe ayisi fort. So kule worry ukuthi manga sisithi sifuna ukukhipha i-corruption, then i-corruption yangkona kumele ibe spread across all sectors and also include almost everyone.
UZulu usola kakhulu ukubotshwa kwamalunga ohlangothi olulodwa olwe G40 kuzanu PF olwalusekela unkosikazi Grace Mugabe kungela ngitsho oyedwa ohlangothi lolacoste olwalusekela uMnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umongameli wakwele Melika uMnumzana Donald Trump namhla wethule amazwi yakhe emhlanganweni wezamabhizimusi oweWorld Economic Forum eDavos kwele Switzerland, esithi ilizwe lakhe lilungele ukwenza amabhizimusi lamanye amazwe, kodwa uthe okweMelika yikho okuza kuqala. Kesizwe amazwi akhe.
We cannot have free and open trade if some countries exploit the system at the expense of others. We support free trade, but it needs to be fair and it needs to be reciprocal.
Ungeke kwabalo ukukhululeka kokuthengiselana nxa abantu besenza santando. Thina sisekela ukukhululeka kwezokuthengiselana. Kumele abantu basihloniphe ngalokho. Ukuthengiselana okungelanhlonipho kwenza ukuthi singaphilisani kahle. Ilizwe lweMelika kalisuze likhangele eceleni abantu besenza santando. Kusobala ukuthi bakhona abatshontsha okulotshwe ngabanye abantu lokunye okufanayo. Wonke lokhu kwenza ukuthi kungabi lokuthengiselana kahle emhlabeni wonke ejikelele. Lokhu kubhidliza amabhizimusi njalo kuphambanisa izisebenzi.
We will enforce our trade laws and restore integrity to our trading system. Only by insisting on fair and reciprocal trade can we create a system that works not just for the U.S., but for all nations. As I have said, the United States is prepared to negotiate mutually beneficial bilateral trade agreements with all countries. This will include the countries in TPP, which are very important. We have agreements with several of them already. We would consider negotiating with the rest, either individually or perhaps as a group, if it is in the interests of all.
Lawa kungamazwi kamongameli weMelika uMnumzana Donald Trump. Ulife Talk lamhlanje sixoxa ngohlelo lokubamba abangela amaphepha okuhlala okusemthethweni kwele South Africa, iOperation Fiela. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 isakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inkokheli yamazwe eAfrika ithe kwaqa kwele Ethiopia lapho ehlaziya khona indaba esifathelane lezwekazi leAfrika phansi kwendikimba ethi ukuqeda udubo lwenkohlakalo. Umkhokheli webandla elibusayo kwele South Africa LANC uMnumzana Cyril Ramaphosa uzama ukususa uMongameli Jacob Zuma esihlalweni, kodwa ufuna ukwenza lokho ngokuhlakanipha ukuze engacunuli abasekeli bakaZuma. kwezemidlalo lamhlanje umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMadinda Ndlovu uthi kumele kuvuselelwe isiko ukuze iqembu leli livuke kwathu liqale njalo ukuphakamisa izicoco njengayizolo. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma lentathile izindaba zemidlalo okwakuqala selokhu eqhatshwe ukuba umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMadinda uthi iqembu leli lendlela yalo elaliyilandela kudala lisadla amahabula okumele ivuselelwe ukuze liphakame njalo.
The idea is to try and get back to the correct path.
Icebo esisebenza ngalo yikuba iqembu leli libuyele endleleni eqondileyo. Siphendukise imikhuba lamasiko ethu njengeqembu le-Highlanders eyokwenza izinto ngendlela ethile. Sikhangelele ikusasa yeqembu yikho sizama ukuqhuba uhlelo oluzakwenza ukuba imikhuba lamasiko eqembu kugcile impande ukuze yiloba ngubani ozaqhathwa ngemva kwami afike ehambe ngonyawo lunye.
Abalandeli beqembu le-Highlanders bakhalaze kakhulu emhlanganweni oqhutshwe ekuqaleni kwanyakenye. Bekhala ngokuba leli qembu kumele lisebenzise abadlali abasakhulayo njalo abakhulele kulo. UMadinda yena ovele ulendumela yokusebenza labafana abasacathulayo.
Iqhatshwe ukuba ngumqeqeshi weqembu le-Highlanders ngaphiwa umlandu wokulivuselela siphendukise insuku zakudala lapho elalichaya khona eziwayo. Akusoze kube lula kodwa kungumsebenzi wethu ukuphuma leqembu elizancintisa lenze abalandeli bebuye ngobuningi babo ukuzobukela enkundleni.
UMadinda yena othathe isikhundla yabesilo mqeqeshi odabuka kwele Holland u-Errol Agbi usebenza ndawonye loMandla Mpofu kanye loMelusi Mabaleka Sibanda kuthi okhangela abafana nguveza igama Dlodlo. Umqeqeshi wabo Nozinti akakazakali kodwa isiphathamandla seqembu le-Highlanders uNhlanhla Dube uthe uza kuba khona ngokuhamba kwesikhathi. Iqembu lebhoso selilensuku ezimbalwa liqalisiwe amalungiselelo alo alonyaka njalo iningi labafana abakhona ngabasakhulayo ngemva kokuba lehlukane labadlali asebekhulile abagoqela uThenda Ingulube, u-Allen Katsikwa, u-Eric Mutsingwa, u-Ralph Matema kanye loSimon Munawa. Ngimele Studio 7 ngobulawayo ngingujoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje sihamba leGabazi emculweni we-jazz. Undingo Jowa oyisizalwane sakwele Botswana kodwa othandwa kakhulu emazweni achiyeneyo agoqela eZimbabwe ikakhulu esigabeni sePlumtree ngoba ehlabela ngolimi lwesikhalanga.
Toto pasando ti manda la sala sabuda fondo ina
uJowa uqale ukugcila impande njengomhlabeleli ntolontolo mpela ngeminyaka yabo 1970 ehlabela esontweni kwazo kuthi ngeminyaka yabo 2000 waseqala ke ukukhithiza amadlalate kuze kube lamhlanje selamadlalate ayisikhombisa. Abadala bathi umuntu okhona kakhulunyelwa njengedlozi. Nango uJowa.
Ngimundingo Jowa ngizalwe eBotswana. Ngisihlabeli selapha. Ngiyaziwa kakhulu khonapha eBotswana, eSouth Africa, eZimbabwe, eChina, Sweden, naseGerman kingafika khona. Kodwa kaningi khonapha ekhaya kakhulu.
Uqalise nini ukuhlabela?
Acaze ngumfana omncane kakhulu. Ngangitshaya okungama-drums lokuncane lokufana nama-Gelon Kings. Ngangathi ngangazwi ingoma yetshaya. Ngisemncane kakhulu ngizwi ingoma yetshaya kuphela ngiyabeselandelela ngilokhu tshaya njani njani. But kuthe insuku zizuku zisiya ngabe sengiziyenzela la okungama-makeshift guitars okwenziwa ngama-three wires lokhona ezisebenzi zama-teams. Ngabe sengilokhu ngitshaya njani njani njani. Nje nxa sengikhulile ngiqeda isikolo, ngabe sengingena isontweni yokuthi ayi-Baptist Church khonapha abanama-missionaries abezele-America. Ngizifundisile ukuze ngithi ngitha kusuka lapho abe lugu nhlabela nhlabela kodwa nje lugu nhlabela usalukazi wangikhulisayo ugogo ubengathanda abantu abathama Qatar wayinqangenza ukungamagitani manje vele kuyoluza ntolize chawe wawo asikephuna ngalahlala phala laphaya ngasuka ngathi ntshapo umfazi ntathe umfazi naye wayengathanda ukuthi chawe magitani cha ukuthi inqenza sikwangishiya abantu la ngihamba la magatala ngasalokho ngasananzela abantu kodwa after some time ngama 2001 as it started to music very serious ngiqalisa ukwenza i-album ukuthiwa Ponda Nyama yiko lapha ngiqalisa ngaqalisa khona
Ponda Nyama Mananso ke lingoma
Kakalanga endani kamanyangwa una kumila bulaine Bona niwe bana benyu anolala da sunga mabula Bona niwe ngombe tapela Mfalone bamba
Okwamanje uJoa uphakathi kokuqoqa idlalate lakhe lesishiyagalombili elizaphuma kumaviki ambalwa alandelayo.
Isihloko sayo izabizwa ukuthiwa ngombe zilimbili kumbe sithi ningawana ngombe zilimbili.
Ukhuluma ngani ke kuleyo ngo?
Mana nguzi zimbichani, uyezo?
Yebo.
Ako uizu ukikamba njani. Inga wana mbiya iwe imani mwanangu, inga pika tobi. Inga wana mbiya iwe imani mwanangu, inga pika tobi.
Ukugqiba ingxoxo yethu umazibano ongathanda ukuba tshiyela wona abantu abaseZimbabwe abakhona ngapho kwele Botswana ikakhulu ngendaba zamasiko kanye ledlalade lakho lele libuyayo
hayi ukuthi le balimgwe ikalanga sigulebe takasimisa tichikukudle chende pezhugwi walodzi kwagwe vana bazi kuti kwana kudanga ivanoenda poi
ingwenya undingo Jowa ephuma ke enkundleni ngale ethi chalibeki Tachilombe lokunyula ndingo Jowa ehlabelake kamnandi egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje yingwenya likhangeleke idlalate lakhe liyeza ekupheleni kwa linyanga lingakhuthwa ukuziqhiba esosuku esikhangele ebezihamba phambili impila kahle kamongameli webandla leMDC umnumzana Morgan Tswangirai ibikwa ikusimo esibi kodwa yena uyakulandula lokho wanelo kwalamhlanje olivalelisayo untungameli Nkomo lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.